icho kwadi kuti nezviro takasangana negurukota rinoona nezvevashandi uye tikakurukura nyaya dzakasiyana siyana kusanganisira nyaya yokusawirirana kuripo pautungamiriri huripo mumasangano anobata yatingati mucivil service vari muapex council. Saka icho kwadi zvakare kuti tasvika pachinhano chokuti minista vakati chipedzisai kusawirirana kwenyu mumazuva mashanu ari kutevera. Saka naizvozvo isusu takasunga kuti ngatichikurai tisangane musi wechishanu kuswera mangwana tikurukure tione kuti vanonotimiririra vanhu 9 manegotiators vanonotimiririra kuti tichitanga kugadzira nyaya ye-2014 vanenge vari vanani.
Pane vamwe vari kunyunyutawo vachiti vagundani vakasainawo tsamba vachiti vari kumirira Apex Council vasina kugara pasi nevamwe vari muApex Council. Munoti
aiwaka tsamba yatakatumira isu yanga yakasainiwa iyo nezimka yakasainiwa nePSA. Tine tarisiro yokuti vamwe vatinavo muApex Council vachazosainawo, ndo tarisiro yanga iripo. Asi pavasina kuzobatika kuti vasaine nokuti taiziva kuti zvataironga zvinhu zvimwe chete. Saka tsamba yatakanyora isusu yanga ava follow up yokubvunza minista kuti manegotiators 9 atakatumira kwamuri ini minduro yenyu ndeyekuti chii. Saka zvanga zvisina discord asi kuti yanga iri follow up yanga yakamirira munhu wese.